ngingi ngikhathwana yangathi sanga ukusimke nasi yakarongwa ukuthi ngimave national GS special agent yakhe portals ye aerospace lenasa ezindaba the idea of the satellite the commercial satellite ayifanani niya mawumbe ananamirika nikurasiya kusipana ayiwabudu ngeyokuthi ngalontshwa a very small satellite probably ika blocks less than 10 kilograms
inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe
inenge chitarisa zvinhu zvakadai nakwemvura mapetiriini anguvai zvakanyanya sei nekupisa matemperatures kuti anyakati rekodwa ka saka uchazoona kuti after a year kana 10 years information iya inenge ichikurudza kudenda kuya kuya about environment neclimate kuti zvinofamba sei sezvamunoziva kuti tirikanguva yeglobal warming so most international organizations vanotoda kuti nyika dzichidevelopa vaona kuti maforest awo achipera mvura yavo chichiriti ikamvura futi kana kune edinisiti ndizvo kuchaita mvura yanowa iyaiya kana kuchaita earthquake those satellites anopa information kana data kuti zvidedionisai a good department zvaindasendez parini pandii kuagricati zvanenge achiona matekeri nekuenda kwenguva temperature inoenda ichikwirana nezvimbo mazuva ano mvura yachatandi nayo nezenda zvisini mazuva ano mvura inozonebai kazi inenge iri information ichiende nevasatirati ari pedyo akatarisa pedu nemurudi yezimbabwe veni vamwe ul also benefit kanzvaaone nazvo imeteorological services ezimbabwe
muzinda wezimbabwe national geospatial space agents uyu uri kupi chaizvo
parizvino institution yacho iri pauzit kune asenzaoanoeta izvozvo vakaenda kupan ekutokyo inekushona ikoko ezvenchiyo yanga tirandira kulonja 3 anonzi macube satellite nezvivadiki cube iuganda zimbabwe ndejapan buti I think a few minutes before launch, I had a problem with an alarm. I said, I'm going to go to the motor. So I was like, I'm going to go to the motor. I said, I'm going to go to the motor. And then I said, but it's not as big as it. I said, yeah. And very soon, in that time, then I was like, I'm going to go to the motor. I said, I'm going to go to the motor. I'm going to go to the motor.
Mungapa muenzaniso here ipapo
sezvakaita madrone madrone aingoshandisiraka kudhara angaimiia atinoziva madrone enongeyezi ende masatirati wai tekinoloji yacho ndiyo iriyo dzekusenzana elon musk apo panenge asida kukandira mayo zvasati kudenda kuti vanhu vanobata chiindaneti hatiyati iyi hatisi kuikandira izvozvo pari zvino iri kukandira data reweather
saka tichitarisa kuti muri kuti kanhu kadiki diki kanga dhure zvakaita sei tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muzimbabwe
what I know the smallest one can be 20,000 up to half a million US dollars and I said it's called the cube set so zvinhu zvakatodizaina kudhara but now maengineers anenge akuprograma macomponents zvei arsatirat inenge ine kaamatar redio chinenge ichikomunicata neground ichisenzana nekuzvizi nekudenda